Vashora pakuradzwa kwamuzvare makwanya, munyori bazi rezvokuburiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vati semutori wenhau, mufi ange akashinga, uye aimira pachokwadi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vatori magamba, kune vamwe vokuti pasi rino iri rati, Zimbabwe yaita zvayaita nelendi yayo. Kune vanhu vasiri kufunga kuti iwikwidzi panyaya yokudifenda Zimbabwe. Takuda kuvabhana kuti vaifambe vasafamba kune dzimwe nyika vasaita zvimwe zvinhu. Vasiri kuradzika panava muzvare nderimwe ramagamba acho.
Asi mutungamiri webato reZimbabwe Development Party vakisinoti Mukwazhe vati mushakabvu aifanira kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika kwete kuradzikwa kumarinda eWarren Hills. Mumwe wevatori venhau akashanda nemushakabvu kwenguva yakareba, Ruben Barwe, ati Judith Makwanya aive munhu aisimba nezvaaifunga kuti ndizvo zvakanaka mumashandiro aaiita mukutapa nhau zvakazoita kuti vatemerwe zvirango kana kuti masanctions.
Judith anga ari munhu ari principled ane pera gwara kana zviri wrong aikutaura kuti zviri wrong.
Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti mumwe mutori wenhau weZBC Desmond Duri ashaika zvakare, urongwa hwekuradzika kwake hausati hwaziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.